Mapepa emudare aonekwa neStudio 7 anoratidza kuti vaRaymond Svanda vaishanda sayouth officer mubazi rerechidiki vakadzingwa basa gore rakapera mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekusazvibata zvakakodzera. Izvi zvakaitika mushure mekunge vaSvanda vasungwa vakabhadhara faindi yemhosva yekuwanikwa vachiita zvinhu zvinonyadzisira paruzhinji kana kuti performing an indecent act in a public place, apo vakasungwa pamwe chete nevanhu vaive paChristmas party yakaitwa nesangano reGays and Lesbians Association of Zimbabwe pane imwe hotera muvulawayo pakupera kwa2013. Magweta ekambani yeDuwe Banda Nzara Yatenga and Partners ari kumirira vaSvanda achidoma bazi republic service commission negurukota rezvevechidiki saivo vanhu vane chekuita nenyaya iyi vanoti havaifanirwa kudzingwa basa sezvavakaitwa. VaSvanda vanoda kuti dare ripe mutongo panyaya yekuti kubhadhara kwavakaita faindi mushure mekusungwa kwavaive vaita kunoreva kuti vaiita zvechingochani here kana kuti kwete. Vanopikisa kuti havaifanirwa kudzingwa basa kuchishandiswa umbowo hwekuti vakasungwa vakabvisa faindi sezvo umbowo uhwu husingafanirwe kutambirwa nekuti haubudise chokwadi chakazara. VaSvanda vanoti dai vaiita zveungochani panguva yavakasungwa izvi ndizvo zvaifanirwa kubuda pamhosva yavakapomerwa nemapurisa, asi vanoti mapurisa haana kunyora mhosva iyi nekuti vaiziva kuti hakuna mhosva inosungira munhu kuita zveungochani mumitemo yeZimbabwe, vachitizve mapurisa akavatsvagira mhosva isipo. Kune rimwewo divi mumapepa avo emudare vebazi republic service commission vanoti semunhu aishanda basa rehurumende rinovasanganisa neveruzhinji VaSvanda vaifanirwe kuve munhu ane unhu hwakanaka vasingaite zveungochani, vachiti nekuda kwekuti vakabvuma mhosva yavakapomerwa kumapurisa izvo zvinoreva kuti vaiita zveungochani. Vebazi iri vanoti vakaona zvakakodzera kudzinga VaSvanda basa senzira yekuratidza kuti hurumende kuburikidza nebazi iri haitenderi zveungochani, vachiti kusaita izvi kwaizopa pfungwa dzisina kunaka kune veruzhinji. Mitemo yemuZimbabwe inorambidza michato pakati pemunhurume nemunhurume kana pakati pemunhukadzi nemunhukadzi, asi hapana zvainotaura zvakanyatsojeka pamusoro pezveungochani. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanowanzotora nguva pavanotaura kuruzhinji yekushora zveungochani. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.